Bumble's
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wemuvhuro 14 kukadzi 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ukatarisisa vazhinji vacho havana zvitupa zvekuzvarwa, saka ndorimwe dambudziko.
Sangano reProject Vote 263 rinoshora Zimbabwe Electoral Commission pakufamba kwayo isina vanhu vanopa vanhu zvitupa kuti vakwanise kunyoresa kuvhota.
Marala nengozi nokuti vanhu vakawandisa vanoungana restraint yese vanenge pasisina. Vanhu vanenge vachingomhorosana, vanhu vanenge vachingohagana, vanhu vanenge vakambandidzirana pamarari. Hazvina kunaka panguva ino.
Imwe nyanzvi mune zveutano inoshora kuitwa kwemisangano nemapato ezvematongerwo enyika kana kuti marali panguva iyo COVID-19 ichiri kunetsa munyika.
Kana vaBiden vakaenderera mberi nokusumudzira madzimai echitema vachivaisa kuSupreme Court, sezvanambotaura kuti inenge yaita history muno muAmerica, ende inyaya inenge yaita history muBlack History Month.
Mutungamiri weAmerica atarisana nekuzadzikisa chivimbiso chake chekudoma mudzimai wechitema wekutanga kudare reSupreme Court. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rakaumbwa nevechidiki kuti vakurudzirane nokubatsira kunyoresa kuvhota reProject Vote 263 rinoti raitarisira kuti Zimbabwe Electoral Commission sekuimbisa kwayakanga yaita veruzhinji ichange ichifamba nevanhu vekuhofisi yeregistry vanopa vanhu magwaro ekuberekwa kana kuti mabirth certificates pamwe chete nezvitupa zvinoitisa kuti vanhu vakwanise kunyoresa kuvhota, asi izvi hazvina kuzoitika. Umwe wevakuru vesangano reProject Vote 263 vaAlan Chipoi vanoti mhosva yekuti vanhu vazhinji vasakwanisa kunyoresa kuvhota vanoipa kuZEC sezvo yakanga yavimbisa vanhu kuti ichange ichizofamba nevanhu vehofisi yeregistry vanopa vanhu magwaro ekuzvarwa pamwe chete nezvitupa izvo zvinoita kuti vakwanise kunyoresa kuvhota.
Tingada kuti mhuri yeZimbabwe izvize kuti Zimbabwe Electoral Commission sekupromisa kwainge yakaita gore rapfuura apo vaifanira kunga vachitanga yavanoti mobile voter registration muna December, vakakundikana kuti vange vachiitanga vachipawo zvikonzero zvekuti they were supposed kuti vange vachifamba nevanhu vekuofisi yaregistrar avo vanopa vana zvikwanisiro zvekuberekeswa, aya tinoti mabirth certificates nemanational IDs. Uye sekupromisa kwavakaita kuti vachatanga muna February, vakakwanisa kunge vanga vachitanga blitz kungoti zeki iri kufamba munzvimbo dzese mumaconstituencies anogara vanhu. As I speak right now, vakatanga musi wa1 February uye vari kupedza musi wa28 February, ende tiri kuvatarisira kuti vange vachienda munzvimbo dzinokwana kuita 2900 maplaces. Vachibva ipapo takabatikanawo zvishoma nekuda kwekuti tanga tichitarisira kuti vanga vachifamba nevanhu vekuaregistrar sekupromisa kwavanga vakaita, but vakakwanisa kunga vachikundikana kuti vanga vachifamba nevanhu vanopa zvitupa zvekuzvarwa kuvana vadiki, because yavanoti vota mobile registration blitz vanenge vachitarisira kuti vange vachiregista vana vaya vachangosvika ma18 years. So ukatarisisa vazhinji vacho havana zvitupa zvekuzvarwa saka ndoimwe dambudziko
pano vamunoshora here pane zvirikuitika apa izeke here kana kuti iregistrar's office
isusu sekuudzwa kwatakaita nevekuzeki vakati takataura mukatarisa magwaro avakabuditsa iyaya tinoti muchirungu secular ravakabuditsa muna December mushure meunga vakundikana kuti vanga vachiita the same voter mobilize voter registration blitz vakati takamirira vanhu vekuma offices a registrar kuti vange vachizofamba nesu kutanga muna February sekutanga wako wakaita muna February tanga taine tarisiro yekuti vachatanga kufamba nevanhu vekwa registrar sekupromisa kwavakaita so dambudziko apa rinongodzoka kuzeki on the basis yekuti kana vanga vakundikana kuti vanga vachifamba nevanhu vekwa registrar sekutaura kwaunga wakaita mumashure kuti takatarisira kuti tinge tichifamba nevanhu vekwa registrar vakanga vangori support kuti vanga vachinyora futi rumwe rugwaro runoadressa mazimbabwens kuti mazimbabwens sekupromisa kwatatakaita mugore rapfuura kuti tichatanga kufamba nevanhu vekuma offices aregistra zvazokundikana because ofisi yekwaregistra yati zvakati 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 so that vanhu vanosara vari pachinzvimbo 1 vanosara vasina maproblems vanosara vachinzwisisa the actual thing chiri kuitika chiri paground saka izvozvizvi problemu yese inongodzoka kuzeki asi zeki tainga yakwanisa kutiudza kuti ofisi yekwaregistra yaramba yati zvakati that's when pataizodzoka takuti ofisi yekwaregistra ndoine dambudziko pari zvinoizvi tinongodzoka kunenereza zeki because ndo yanga yakativimbisa chinhu chayatadza kuzadzisa tisingazozivawo kuti chii chakatadzisawo vanhu vekuofisi yekwaregistra kuti vanga vachifamba nevezeki pavari kunyoresa vanhu kupota
avo vange vari umwe wevakuru vesangano reproject vote 263 vaalan chipoi vari parunhare kwamutare nestudio 7 zvichakadaro sangano remagweta rezimbabwe lawyers for human rights rinoti svondo rapera rakanyorera tsamba kuzimbabwe electoral commission richida kuziva huwandu hwevanhu vakapiwa zvitupa kana kuti national identity cards mugwaro kuna sachigaro vezek amai priscilla chigumba zimbabwe lawyers for human rights inoti inoda kuziva huwandu hwevanhu ava mushure mekunge zek yamisa kunyoresa vanoda kuvhota musi wa24 mbudzi gore rapera ichiti vanhu havana zvitupa mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights vakumbirai mafunda vanoti sangano ravo rinoda kuona kuti chii chakachinja kubva zuva iri kusvika musi wa13 ndira 2022 apo zek yakatangazve kunyoresa vanhu kuvhota
zimbabwe lawyers for human rights yakanyora tsamba kune zek inova zimbabwe electoral commission ichikumbirawo kuchema chema kuti tiudzeiwo kuti kubva pamakapa suspension yenyu kana tsamba yenyu yamakanyora muchiti mamira zvokurejista vanhu vangani vakapiwa magwaro kana maid mapasipoti mabirth certificate neregistrar general ndozvavakumbira kubva kuti zeke tiudze ndozvakanyorwa tsamba nemagweta ekodzero
saka vamafunda zeke yakapindura here zeke yakati chii kwamuri
tsamba iyoyi takamirira response kana kuti minduro inobva kuzeke haisati yauya takamirira kutinzwa kuti vachatiudzaiwo here kuti patakati tambomira paya pane zvakazoitika zvakawanda saka ndozvo takamirira kutinzwa kuti vanhongani vakaregistwa neregistry ndokwatakamirira kunzwa nyaya yacho
avo vange vari mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights vakumbirai mafunda vari parunhare kuharare nestudio 7 tichienda pamhepo mutauriri wezimbabwe electoral commission amai Letisia Kazembe vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana akafa nechirwere checovid-19 munyika yose asi vamwe vanhu makumi masere nevaviri 82 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare Izvi zvinosiya uwandu hwevanhu vafane chirwere ichi munyika yose vachingova pazviuru zvishanu nemazana matatu ane makumi manomwe nevana 5374. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi matatu nechimwe nemazana matatu ane makumi masere nemumwe 231,381. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana matatu ane gumi nezvitatu zvine mazana manomwe nemakumi masere nevatatu 4,313,783. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana matatu ane makumi mana nezvina nemazana manomwe ane makumi mashanu nevashanu 3,344,755. Ukuwo vabaiwa nhomba yechitatu vave zviuru zvisere nezvitatu zvine mazana maviri nemakumi manomwe nevana 83,274. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Zvichakadero, imwe nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti nyaya dzemarali dzava kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika idzi zvikuru nebato rezanupf zvinotyisa nekuti misangano iyi inoisa vanhu panjodzi huru yecovid-19 panguva iyo zvunhu zvave kuratidza kuita nani.
Zvemarali panguva ino yatisati tava neshuwa neumbovo hwokuti chirwere ichichafamba sei mazuva anoteverayo, ndinoona kunge kuchekeresa vanhu.
Sei masvika pakutaura izvi Dr. Madzorera?
Marala ane ngozi nokuti vanhu vakawandisa vanoungana, restraint yese vanenge pasisina, vanhu vanenge vachingomhorosana, vanhu vanenge vachingohagana, vanhu vanenge vakambandidzirana pamarali, hazvina kunaka panguva ino.
Marali ari kuitwa nezanupf nemamwe mapato ezvematongerwo enyika anoratidze kuvanhu Dr. Madzorera, uye hazvichakonzeri kukwira kweuwandu hwevanhu vanobatwa nechirwere ichi here?
Panogona kunyuka imwe variant yezvino tichiri pazororo recovid-19 saizvozvi. Marali waya ndo anozopruva kuve dura rechirwere chopararira chouraya vanhu vakawandisa. Ngatiregei kurasa kuzvidzora kwedu nemhaka yemabielections ari kuuyaya. Ngatichengetedzei mitemo yedu yokuavoida masuper spreader events. Rally isuper spreader event, togona kuurayisa vanhu vakawandisa. Saka ini ndinoona kunge zvisina uchenjeri kuti ZANUPF itange kuita marali ezvino.
Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vari parunhare kukwekwe nestudio 7. Nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 apo, muri sei vashamarari vestudio 7 apo? Inini ndinozwa kurwadziwa kana vana veZimbabwe. Zviro zvese zvese muchingoshora nezvakanaka. Ko pa next door pakaita nyoka. Tichi nyoka inodaidzirwa makerwani here kuti uya kuno? Kune chaitita zvisindosofamba nemutoro zvakanaka. Saka kuenda kwavanangagwa kumozambique handione pane chikonzero chingareketwa sezvo vanonge vachigadzirisa kuti vakomana tibatsiriwo apo. Hakuna asingazvizivi kuti iwo Zimbabwe vase zvayakabatsirwa nemozambique kuti vane zvisununguko. Ndatenda zvangu, ndatenda zvangu, mundifarisirewo dangwe rangu, mundifarisirewo mwana wangu apo. Ndatenda apo pamatunhu apo.
Mamukasi vana mukoma Jonga kandimiri nevamwe vose kustudio 7. Ndoda hangu kungotsiura mutungamiri wenyika vaema kuseni Munangagwa vanotaura kuti hanzi hapana mumwe munhu unotonga Zimbabwe nyanga akafamba netsoka kubva izvezvo svika asvika kuchina unosvika Zimbabwe isati yatongwa nevamwe vanhu. president munyangagwa vanonyepa vajaira kuriga maelection hapana munhu unovanda ngavasada kuwanda nechigunwe musanyepa vanhu havakudii mukuru itaurai kuti imimi munoriga maelection ndomahwinirenyu kwete zvokuti munodiwa nevanhu munotonga zvechitororo vanhu havana imimi pahana dzavo vana Nelson Chamisa ngachile mulombe ndini Jeff ndini kuno kujobe
makasimba iri vababa tanonoka hwande tinofara chose ndinotenda ini ndoda kumbokomenda mashoko avice president edu vachiwenga ndinotenda nemanzwi avo manzwi asina ruvengo mukati manzwi anoumba anoumbe rudo mumhuri yezimbabwe edha uri opozisheni kana kuti uri rural party manzwi akataura achiwenga manzwi akanaka chaizvo zvino kudai mhuri yezimbabwe kana vatsigiri vezanu pf mwatevedza mashoko avachiwenga nyika yedu inoenda mberi ndatenda zvangu mufarise vose vashamarari vestudio 7 amen
makadiko vashamarari vestudio 7 zitandotwa tapiwa mushere ndiri pano pajoni chekutanga ndoda kungorevangu pane vanhu vanotiwo vamunangagwa vakanaka asi ndichishaya kuti vanoti vakanaka chii nguva zhinji ndotonzwa munhu ari kusouth africa chianzi vamunangagwa vakanaka saka zvinondishamisa ini kuti munhu kana achiti vamunangagwa vakanaka vamunangagwa vari kugadzira nyika iye ari muno musouth africa munhu wacho handizivi kuti munhu anyaanengada kurevei kechipiri ndiri kunyatsoshaya inini kuti munhu kana achinounganira munhu akaita samunangagwa achirova maoko tiine crisis yematicha asiri kupiwa mari vana havasi kudzidza danho iriri rekuti mateachers haasi kupiwa mari harisi danho rakanaka mateachers vanofanira kupiwa mari inokodzerana nebasa ravo vanhu vakadzidzira basa iri kusvika pachinhano chepamusoro chekuti vakapiwa maqualifications ekuti vanofanira kuti vanodzidzisa vana saka naizvozvo vanofanira kuti vapuwe mukoro yavo yakakodzera ini ndiri kumira nematicha
ndoda kutaura pamusoro pokuti zvakatagwa navamunangagwa zvokuti hapana opozisheni haifi yakatonga havo ndiwo manyepo chaiwo chaiwo nyange vamugabe vaingozvitaura wana asi havakabva wana ichangobva chete simba riri muvanhu kana aiva munangagwa hasimba haribvi mumuromenyu hai simba rinobva muvanhu nyika ndeyevanhu nyika ndeyevana vezimbabwe haisi nyika yenyu nyika haisi yezanhu nyika ndeyevana vezimbabwe inhaka yavo yavakasiyiwa navaziteteguru manje imi mava kuda kutora kuita yenyu kuisa muhomwe zvisi zvakaitika izvozvo neva tinoitonga chete nyika iyi president Nelson Chamisa vanopinda chete
sdsevenamasdsevenambo vamunangagwa vanotaura vanotaura sekuti vakatsika dombo makumba avo smith waidarowo kuti pasara 1000 years 1975 kuti azopa manyika azopa nyika mablacks asi mafaifezi nyika yanga yatotorwa yakuenda kumablacks saka vamunangagwa vasataura kuti vakatsika buwe kana vakatsika madombo asi pemakumba avo hausi umambo ka kupurezidendi zvakasiyana neupurezidendi chavana kuti vona vagari vachitoshani ndechii mutavachavari kutiitira sapapa chatinoona saka vanhu vanofanira kuti vaone kusvinura ndonguva ino yekuti vanhu vachinje leadership iripo yezanupf kuswe leadership itsva ine maonere matsva nezvino zvitsva kana iyi leadership iyi igara iripo zvona kuti tatofa
Hello pastudio 7 ana mukoma jonga makadiko mose nevamwe ndiri kuno kusouth africa ndinoti triple c ndo yedu hakuna kumwe kwatinoenda ndokwatakatotarisira ukoko zanup f ngaimbomira zvayo hapana achaida ndatenda zvangu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika mutambo weamerican football uchangopera kutambwa pakati pechikwata checincinnati bengals ne Los Angeles Rams. Los Angeles Rams yasimudza mukombe we Super Bowl 2022 nezvibodzwa 23 kwa 20. Tabata chizvaro chezimbabwe chinofarira zvemitambo Brian Msekiwa kuti atiudze zvaitika. Brian, chii chaitika? Tiudzewo zvawaona.
Mutambo Super Bowl watambwa zvawo but papa sina atinoti ma big plays between Cincinnati Bengals and Los Angeles Rams. Watambwa zvawo, it was a close game. Ya win by 23-20. But yanga sina ma big plays anoita kuti vanhu vanakidzwa nawo. Why pass ma big plays? Because tikatarisa team Rams yaita ma injuries. Two of their best receivers vakuwara. Vatongobuda. Then the quarterback vakuwara angasiri mobile, so arisimboita. And also my throws is known to throw my big throws are accurate, my long throws, but my throws anga chingo either there were no throws kana kuti anga shaya ano receiver my throws acho saka my big plays havango shaika.
Ku vatambi nevanhu voye Los Angeles unoreve mukombe uyu.
Super Bowl zvinoreva kuti zvinoreva kuti timu ya ndiyo champion yemutambo unonzi National Football League NFL in the whole world. Zvinoreva kuti ndo number one vahwina championship. Zvinoreva kuti ndo the best team mugore ra 2022.
Cincinnati Bengals chavatadza chii kuti varuze mumutambo uyu?
My statistics are not your my odds eku winner. Anga agara are against them from the beginning. Awana kutazwa kunzi vange vacha hwina mutambo uyu. Ndinyaya lack of experience. Quarterback wavo ndo second year mu league. Sia yake ana kutamba ma games akawanda akangotamba few games achibva akwara. Saka akangoti ndo rangari like first year yake kutamba ma games acho ese akakwana. That's number one. Number two, my players acho even Bengals like Vadiki Pamakore. It's a young team in my new players. Tikatarisa Rams ilitorine 10 my players angatombo enda kuma Super Bowl championship. And also quarterback wao anga in 11 years atamba muliki. Saka tikangoti experience yagara yanga ichingonzi ndo yanga iri better than the youth. Watch because of lack of experience. But ingangoti Rams yanga chikorine more experience shete. Anigati was skilled but lack of experience.
Chizvarwa cheZimbabwe chinofarira zvemitambo Brian Msekiwa ari parunhare muMaryland ne Studio 7. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vatarisana nenguva yokuzadzikisa chivimbiso chavakaita pavaitsvaga rutsigiro kuti vave mutungamiri weAmerica. VaBiden vakavimbisa kuti kana vakava mutungamiri weAmerica vachadoma munhukadzi wechitema wekutanga kuti ave jaji mudare guru reSupreme Court. Pane vanhukadzi vechitema vakawanda vanokodzera asi pane vatatu vari kunyanya kutaurwa nezvavo. Tabata Gweta vachishandira mudunhu reTexas vaKenneth Masie tikatanga nekuvabvunza kuti ruzhinji rwevanhu muAmerica runofungei pamusoro penyaya yokudomwa kwemudzimai wechitema wekutanga kuti ave jaji weSupreme Court yeAmerica.
Vanhu vakawanda vari kusiyana siyana mafungiro nenyaya iyi yokudomwa kwemunhu wechikadzi uyezve ari wechitema. Vakawanda vacho vari kutaura vari kutambira nemufaro chiitiko ichi kuti chakaitika. At least zvinenge zvaisawo benji ratingati Supreme Court uremu hwokuti at least iringe rane equal representation yevanhu vese veganda uyezve inenge yasumudzira vakadzi vechitema muno muAmerica kuti vanokwanisa kuitawo majaji edare guru renyika inoyi.
chigaro ichi chaka muka sei uye vanukadzi vechitema vangani vanonzi vanokodzera kutora chigaro ichi.
Pare zvino panokwasa kungodomwa mumwe chete one. Toza kuti vabheya vaka resigna and izvakabva zvaisa an opportunity yokuti padomwe munhu mumwe chete zvake muno muAmerica yese kuti aite judge we Supreme Court. And munhu anokwasa kungodoma izvi ndi va President Biden. But munhu anenge adoma anofanirwa kuzokonfirma ku Senate uko kunova kuri mangange ma Republicans nema Democrats.
Vanokodzera kudomwa vakawanda sei uye vamwe vavo ndivanani?
Vanhu vanokwanisa kudomwa nava Biden iko zvino vakati one day, but pane vakadzi vechitema vari kunyanya kutaurwa nezvavo mumabepa nawo and uyezve mumatingati macircles ava Mr. Biden achinzi kuda ndiye anokwanisa kudomwa. But vaviri ava vanopfurikidza Justice Michelle Childs avo vari ku US District of South Carolina. Ava vakadomwa na Obama muna 2019. Kozoti va Justice Ketanji Brown Jackson avo vari ku US Court of Appeals yeku DC avo vari kunzi ndivo vanga vari favorite kuva vari pamusoro pe list yava Biden pakanzi pava nevakanzi ku Supreme Court. But mazuva ano vanhu vari kunyanyotaura nezva Justice Michelle Childs vachinzi kuda ndivo vangave next Supreme Court Justice womuAmerica ari mukadzi wechitema. Asi vakawanda vane yatingati reservations pamusoro pavajustice Michelle Childs vachiti vakamboshandawo vachiri gweta vachishanda nemagweta ai defender varidzi vemakambani vachimbunyikidza kodzero dzevashandi. Saka kuri kunzi bench re Supreme Court haisi nguva yokuinza vanhu vanosapotana nemakambani mahombe, but vanhu vanonyanyorerekera kuvashandi. Saka vari kupokana nekusumudzirwa kwa Justice Michelle Childs vari kutaurawo izvozvo kuti kuda mafungirawo anogona ari mafungiro ekuda tingati kudefenda kana kusada kunyanyopokana nemakambani mahombe ayo anoti amwe acho anombunyikidza kodzero dzevanhu.
Vamasiye vari kunyanya kushora Judge Michelle Childs ndivanani?
Kupokana kuri kubva kuna anonzi ma progressives and kuri kuita kuchiita senge kuri kupesanawo bichara pakuti ndivo vanhu vanova vachifanirwa kufarira kuti pakuitawo mudzimai uyezve ane ganda richitema ku Supreme Court. But nyaya dzakutagwa dzenhoroondo yavo vari gweta ndidzo dzakuita dzichimbopesana dzichivhiringidzawo vanhu.
Zvakakosha sei kuti vaBiden vadome mudzimai wechitema kuvajaji ku Supreme Court?
Ayo maitiro akakosha pakuti kana vaBiden vakaenderera mberi nokusumudzira madzimai echitema vachivaisa ku Supreme Court, sezvanabotaura kuti inenge yaita history muno muAmerica and inyaya inenge yaita history mu Black History Month, zvokuti vanhu vakawanda vanofara and vanhu vakawanda vanotanga kuona matare edzimoswa eku Supreme Court ne amo maonero ekuti kwekwane yatingati diversity ku Supreme Court.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemutemo vaKenneth Masiye vari parunare ku Texas ne Studio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reproject vote 263 rinoshora Zimbabwe Electoral Commission pakufamba kwayo isina vanhu vanopa vanhu zvitupa kuti vakwanise kunyoresa kuvhota. Imwe nyanzvi mune zveutano inoshora kuitwa kwemisangano nemapato ezvematongero enyika kana kuti marali panguva iyo COVID-19 ichiri kunetsa munyika. Mutungamiri weAmerica atarisana nekuzadzikisa chivimbiso chavo chekudoma mudzimai wechitema wekutanga kudare reSupreme Court. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvo dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.